Izvi zvaziviswa nemukuranoona nezvesarudzo muzek vautoiles laiguana pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare nhasi.
Magadziriro esarudzo apa chinhano chiri pamusoro chaizvo chaizvo. Zvazuva ranhasi musi wa20 June tatogadzirira kuti mangwana musi wa21 June manomation course agare anenge akagara achitambira maforms avo varoda kukwidza kuita macouncillors, kuita mamembers of parliament kana kuita kukwidza pachigaro chapresident. Macourse awa achavhura mangwana na 10 o'clock makuseni echivhara na 4 o'clock.
Asi mutungamiri wenyika nebato rezanu PF vaEmerson Mnangagwa pamwe nemutungamiri webato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vatoisa mapepa avo ekukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika. Vasilaigwana vati havakwanisi kutaura kuti vaviri ava vaisa magwaro avo here, vachiti izvi zviri kuitwa kumatare enomination court. Vati zeki inokwanisa chete kutaura izvi kana nomination court ichinge yaongorora magwaro avo pamwe nekuona kuti vanokodzera here kukwikwidza musarudzo. Vati vese vanoda kupinda musarudzo vanofanira kuona kuti vakanyoresa kuvhota mumatunhu avanovhotera. Vatiwo munhu wese anenge ari munomination court na 4 PM achabatsirwa.
Kana wasvika 4 asati achaya ukaisa mapepa zako kana kune zvinoda kugadziriswa unogadziriswa even 4 dzachaya. Asi kana wagara usina kusvika kunomation court ukasvika 4 dzachaya unenge usina kodzero yokuti uise mapepa zako.
Vasilaigwana vatiwo vese vanenge vabudirira mangwana panzvimbo zana nenhatu dzekutambira magwaro evanoda kukwikwidza vachapihwa gwaro revavhoti pachena. Vatiwo zek yakatozivisa mapato ezvematongerwo enyika pamwe navose vanoda kupinda musarudzo kana kudziongorora nezveurongwa huripo kutanga mangwana.
Zvese izvozvo takatingoshambadza tichishandisa maredio, matv, mapress statements nezvimwe zvakadaro nemavota educators edu ari mufield akatifamba achikurudzira tichitaura izvozvo vari kufield vachifamba vachidzidzisa vanhu kuti chii chiri kudiwa kuti uzokwanisa kuti uzokwidzidza.
Sachigaro werimwe sangano rinoongorora sarudzo reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vaudza Studio 7 kuti naivo vagadzirirawo kuongorora urongwa hwezek kutanga mangwana.
Tamirira isu kuti tiwande kuti nomination court kwazi kusita kumatimana enyika zvichasita nguva i zvichasita nenguva here, uyezve avo varoda kuti vakande mapepa avo kuti vakwikwidze musarudzo dziri kutevera izvi vaona mukana here wakakwana wekukanda mapepa iwavo, uyezve kugadzisa mapepa avo kana pane panenge pakakanganika. We are ready kuti tiboore chirongo chiri kutanga mangwana.
Vasilaigwana vati pane vanhu mamiriyoni matanhatu nemazana mashanu ezvuru vakanyoresa kuvhota uye vanhu ava vachavhotera panzvimbo zviuru gumi nezviviri munyika yese. Vazivisawo kuti zvichitevera Constitutional Amendment number 2 pasarudzo idzi pachavhoterwawo vechidiki gumi pamwe nezvikamu makumi matatu kubva muzana pamakanzuru ese munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.